Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kukadzi 6/2025 makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotera kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vopomerwa mhosva dzeuori Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinoti makanzuru ari kutyora mutemo nekuputsa dzimba dzevanhu pasina kutevedzera zvinotarisirwa nebumbiro remitemo Tine gakava ratiri kutarisa kukandirana makobvu nematete kuri kuitika mubato reZANU-PF nezvenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voramba vari panyanga here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore uori unonzi uri kuitwa mukanzuro yeHarare inoti yafushumura zvakawanda zvinonzi zviri kuitwa nekanzuru mari yakawanda ichibiwa kuburikidza neuori uhu. Vaive mutongi vaMafios Cheda ndio vari kutungamira komisheni iyi. Nasi yange ichibvunzurudza meya weHarare vaJacob Mafume avo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. VaMafume vari kunzi vane dzimba dzakawanda muguta dzinenge dzakatengwa kana kuvakwa nemari dzeuori. Zvimwe zviri kubuda mutsvagiridzo yekomisheni iyi zvinoratidza kusajeka kwemafambisirwo emari kubva kumakambani ekanzuru. Semuenzaniso kuHarare kwari kunonzi kwakabiwa mari inosvika mamiriyoni mana nemashanu kana kuti $4.5 million. VaMafume pavabatwa neStudio 7 vati vanga vasina kusununguka kutaura pavanga vari. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti nyaya yemakomisheni inyaya iri kumatare edzimhosva nekudaro havakwanise kutaura nezvayo. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Tingati chiitiko kana kuti mabasa ari kuitwa nekomisheni kana zvinhu zviri kunyandirwa nekomisheni. Tingati isusu maonero edu zvinhu zvasina kutangana hasi kana kuti gore rino paiswa komisheni. Zvinhu izvi zvakatanga kare kare mukacherechedza nyaya dzebilling 15 dzefit of Harare dzaanyaya dzekuti dzatotsakanya zvekuti dzaane makore anopfuura kana kuti gumi nyaya dzemasarari dzekuti vane muhoro yevashandi kana kuti vakuru vakuru vekukanzi vazvizivikanwa zvina kutanga nhasi zvakatange kare kare. Ndo patinobveva tichiramba tichitaura kuti zvinhu izvi mukaona zvikamba zvinenge pachinge yatinoti recurring zviri kuratidza kuti it's a systemic issue kana kuti zvinhu izvi zviri kuita kunge zviri tingati muculture uyezve nemitemo yelocal government. Ndosaka makaona isusu yecombined Harare Residents Association taramba tichitaura kuti local government system kana kuti kutongwa kwematunhu kuve kunofamba zvakanaka panofanira kuitwa pachirungu anonzi mareform.
Muri kuonawo sei mafambiro aya ari kuitwa nebasa rekomisheni irori?
Komisheni yazvosvika zvinhu zvekuti ndati zvasvika tingati eti peak level. Saka naizvozvo zvinopedzera zvaakuda kunge zvinhu zvitsva. Asi zvinhu zvatakagara tichitaura kuti no zvinhu zvingadzigadziriswa. Ndobva togara tichitamba tichitaura even pamipfenyuraba ndichiti pane mota dzakatengwa nekutoko Harare dzemarara tisina kungobvira dzambouya. Asi nyaya idzi dzaingoramba dzichingonyararwa nezvadzo kana zvotaurwa ezvinei zvoita kunge zvinhu zvitsva. Zviri kuitika nekomisheni ndiri kuti mucherechedzo wekuti our local government system kana kutongwa kwematunhu kwemuZimbabwe kwakaremara iyezwe panjuzi nifanunga jezwe no gadiriswa
munoona here kuseri kwe commission yoyi zvinhu zvichizo gadzirisika
tindati ichinchi sesanga norumira vagari tindati pane ma mitikati manga ma investigation kana takamboitwa makore apfuura tindati tacherekedza pane yeland commission yakaitwa hapana chete paona chakazoitwa tikane zviita tiro yedu kuti kuya kwekomishoni iyi kana kuti marecommendations ekomishoni iyi achaita kuti agadzirise zvinhu nechikonzero zvakamboitika kumashure uku takaona kunge pasina kuetswa pane zvange zvaita sei pane zvange zvaturwa nekomishoni saka naizvo zviita tiro yedu kuti zvinenge zvazoturwa nekomishoni vachaturirwa zvinhu izvozvo nekomishoni vachange vanoita sei vanoetsa nekuti komishoni inenge yapedza basa rayo zvinenge zvangotarira avo tindati vane mabasa ekuona kuti vano marecommendations ekomishoni iyi anofanira kunge achivaanoita
Awangwari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemuHarare Recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunare muHarare na Ivan Zininga we Studio 7 Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rapa mutongo wekuti zvimwe zvikamu zvemutemo unoona nezvematunhu weRegional Town and Country Planning Act zviri kushandiswa kupwanya dzimba dzevanhu pasina kutevedzera zvinofanira kutanga zvaitwa unotyora bumbiro remitemo renyika. Dare repamusoro-soro iri rinoti zvakaturwa nedare repamusoro reHigh Court pakunetsana kwechitungwisa Residence Trust nehurumende nemakanzuru muna 2020 ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa sezvo dare repamusoro rakatiwo kanzuru iri kutyora bumbiro remitemo. Zimbabwe ine nhoroondo yekuputsa dzimba dzevanhu zvikuru mumadhorobha nemumaguta uye izvi zvinogara zvichishorwa neUnited Nations nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta ranga richimirira vagari vekuchitungwiza vatinashe chinopfukutwa ava vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Yamutemo waishandiswa nemakanzuru kupunza dzimba dzevagari dzimba kana panhu panogara vagari makanzuru asina gwaro kana kuti gwaro rekumazitare etsmosha rinonzi court order mutemo iwoyo vakati uri invalid nemhaka yekuti hauenderani kana kuti unopokana nesection 74 yebumbiro remutemo wedu wemuzimbabwe iyo inoramba kuputswa kana kubviswa kwevanhu mudzimba dzavo kana pavanogara pasina court order kana kuti pasina mutongo wedare unenge waitwa dare raassessor maconsiderations ese anenge achifanirwa kuti ange achitariswa.
Kose nyaya iyi yakazoguma yave kudare repamusoro-soro reConstitutional Court iri?
Dare reConstitutional Court rakakonfirma mutongo weHigh Court waiti section 32 subsection 2 paragraph C neD nesection 37 subsection 1 paragraph A subparagraph 1 yemutemo weRegional Town and Country Planning Act uri unconstitutional and saka naizvozvo uri invalid. Dare reConstitutional Court zvekare rakabva rati pakanga paine demolition order yakanga yaiswa nemunicipality yechipungwizi musi wa9 October 2020 yakabva yati demolition order iyoyo zvekare haina simba pamutemo nekuti inopokana nebumbiro remutemo. Dare reConstitutional Court rakabva rapa Minister of Local Government 12 months dzinotanga kuverengwa kubva nezuro kuti igadzirise mitemo iyoyo kuitira kuti undienderane nebumbiro remutemo.
Ko vamweka savanoti vanhu vanenge voitawo madiro aJorgina vachingovakira pese pese nepasina kukodzera
izvozvo hazvisi kurambwa asi zviri kunzi kwemakanzuro anofanira kutedzera yatinoti due process muchirungu kana vakange vakuda kubvisa vanhu ivavo zvinova zvokuti vanofanira kuti voenda kucourt. Court inotarisisa maconsiderations anenge aripo nekuti dzimwe nguva kanzuru ndiyo ine pamwe inenge yakapa vanhu ivavo pekugara saka izvozvo ndo zvinenge zviri kutariswa nemazitare edzimosha asati azobvumidza eviction kana demolition iyoyo iitike.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatinashe chinopfukutwa vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook page yedu mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandiri WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, mutraga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Muno kwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp ya muno kwanisa kutimbatana nesu pa VOA Shona channel. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vanotengesa zvinhu zvavo pamusika weMbare vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wekuvavakira musika mutsva zvitevera kuparadzwa kwemisika yavo nemoto gore rapera. Vasiri kufara ava vanoti pane mazita evanhu vasina misika yakatsva vari kunzi vachapiwawo nzvimbo dzekutengesera kana musika mutsva uyu wavhurwa. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanotengesera pambare musika amai Gladys Gumbo vanoti havasisina tariro yekuti vachapuwa nzvimbo yekutengesera pamusika mutsva uyu nekuti nyaya yekugoverwa pekutengesera haisi kufambiswa zvakanaka.
Masteda akabuda manuscript tikanzi kune verification tikaenda city council tikanoverify mazita asi chako mafambisirwa zvakaitwa isusa inini senyu hana kundifadza hana dzedu takabatira uramaoko kuti zvino zvatakatsvirwa tine chironzo tichakwa
Hurumende kuburikidza negurukota rezvekubuditswa kumashoko vaJenifan Muswere yakavimbisa kubatsira vanhu vane zvinhu zvakaparara mumoto pambare musika gore rapera ichiti ichavavakira musika mutsva pamwe nekuvakweretesa mari yekuti vatange mabasa avo zvakanaka. Asi vanhu vakatsvirwa ava vanoti hurumende hapana chayati yaita kubva gore rapera muna gumi guru. Mumwewo vane zvinhu zvakaparadzwa mumoto vaSimon Mavhudzi vanoti hurumende haisati yazadzisa zvayakavimbisa vanhu vakawirwa nedambudziko remoto uyu.
Ipapo takangonzwa kutaura kwakadaro kunzi hurumende ichati mazio haasi kutaura chokwadi hatina chatakawana. Mari yakanga yatopera kudhara kutsva kwacho kwatakaitwa kuche kwatakaitwa zvakufanongofirwa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvematunhu vaDaniel Garwe vanga vasingabatike panharembozha yavo. Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki mukanzuro yeHarare vaDanford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti guta reHarare ndiro rine basa rekugovera nzvimbo vanenge vachitengesa ava vachitiwo vakatsvirwa ndivo vanhu vekutanga vanofanira kuwana nzvimbo dzekutengesera.
NLand City of Harare ino allocate kwa ne City of Harare. So shagara pasi mshondone rukuya unto shamisa se asi vanhu wanafana kwa allocate kwa yupa yapa vanu waka putziwa waka trakumbari munu zidu wana wajinji waka putziwa no mzio yao umawasha ya mari nishaka siyana siyana zikazwa.
Urumende yaka budita gwaro rine mazita ya vanu vaino tindivo wachapu wanjimbo zoku tengesera pa musika mutsva uyu. Asi gwaro iri riri kukonzera mtauro sezo vanga wachiti vanga vanhu vakaiswa mugwaro iri havana kutsvirwa. Gwaro nemazita evanhu ava rakabudiswa nepepanhau reHerald mwedzi wapera rainge riine mazita evamwe vanhu ainge akanyorwa achidzokorodzwa achipesaniswa mitupo nepadiki. Musika weMbare wakaparadzwa nemoto muna gumi guru gore rapera ukasiya vanhu vanopfuura zviuru zvina varasikirwa nezvinhu zvaikosha mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica. Moto uyu hauna kuzivikanwa kuti wainge watanga sei. Hurumende yakazobudawo taura kuti kutsva kwainge kwaita musika uyu chaive chikomborero sezvo zvakaipa mukana wekuvaka mumwe musika mutsva uri nani uye unoita kuti igone kutora mitero kubva kune vanotengesa ava. Mune imwewo nyaya vagari vemumbare mekare kunzvimbo yematapi vari kuchema chema nenyaya yemasuweji asiri kushanda dambudziko ravanoti rava nemakore mana risina kugadziriswa. Mumwe mugari wemumatapi umu amai Emelensiana Manyadza vanoti dambudziko nemasuweji iri riri kukonzera zvirwere mavari kugara munzvimbo ine tsvina.
Tatova nenguva nawo kwemakore ende suweji yacho totochiriti haisi suweji asi china iri kubva mapelesi ichingodzi iri yakangodero saka hata ane time nazvo mutadonga tatora ne 4 to 5 years tichingorarama zvakadaro vamwe vanotozorwara vamwe vanotofa.
Mutauriri weguta reHarare Stanley Gama vaudza Studio 7 kanzuro yeHarare inoedza nepese painogona napo kugadzirisa dambudziko remasuweji iri. Asi vaGama vakurudzirawo vagari vakaita semumatapi ava kuti vasaisa marara muzvimbuzi uyewo nemumapombi izvo zvavati ndizvo zvezvimwe zvinokonzera kuti masuweji avharike uye kudhuka.
Zvatinokurudzira vagari vemuHarare ndechekuti musaise zvinhu musuwa zvakaita semapambazi nezvimwe zvinhu zviri solids nejecha zvinobloka masuwa majecha nezvinhu zvakaita semapambazi nezvimwe zvakadaro. Musuno kumbari ikoko tanogadzira imwe suwa line yanga yanetsa takasangana nechikumba chembwa chachakaiswa mukati.
Dambudziko remasuweji muguta reHarare wave mugariro sezvo zuva rimwe nerimwe vagari kunzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya vari kunzvimbo dzinogara veruzhinji kana kuti high density suburbs vari kugara vachichema nekuputika kwemapaipi anotakura tsvina. Ndakamirira Studio 7 mu Harare, ndini Costa Nkomo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House nezuro wakajekesa kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pari zvino havana urongwa hwekutumira mauto enyika yavo kuGaza uye wakatiwo kubvisa vanhu vemuGaza kunenge kuri kwenguva pfupi chete. Kuchinja maonero uku kunotevera kushorwa zvikuru kwavaTrump nenyika dzakawanda kusanganisira sangano reUnited Nations mushure mekunge vati vaida kutamisa vanhu vemuGaza vovaendesa kune imwe nyika votora dunhu iri kuti rive pasi peAmerica. Vanhu vakawanda muGaza vanoti havasi kuzobva mudunhu iri. Apo kurudziro yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kudarika temu yavo inopera muna 2028 iri kukura mubato reZANU-PF munonzi mave nekupumana uroyi kutyisidzirana uye kumbomiswa kuve nhengo kweavo vanoonekwa sevari kupikisana neurongwa hwekuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Nengo ye Central Committee ye ZANU-PF avari murwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza vanonzi vatarisana nekutorerwa matano ukuwo nengo mbiri kumasvingo dzinonzi dzakambomiswa kuve nhengo dzedare kuva nhengo mushure mekupomerwa mhosva yekuita musangano muchiwande wekuramba urongwa we 2030. Muguziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata wechidiki weZANU-PF vanoti Snowball Tongogara pamwe chete nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGodfrey Kurauone. Jonga atanga nekubvunza vaKurauone kuti vanoona sei zviri kuitika muZANU-PF izvi.
Mukoma Jonga zviri kuZANU-PF asi zvitsva takambozviona sekutaka muri kuita kuti vanhu vari kudzingwa vanhu vari kuvictimizwa it's not something new zvichatakaona chichiitwa panguva yamugabe munhu wese aifungira zvekuti haadi vamugabe aidzingwa munhu wese aifungira zvekuti haadi ajenda yamugabe aidzingwa kutakanotaka aiwa vamunangagwa vakona vakatombodzingwa so hapana chito chake chita chatiri kuona ndiri kuona sekuti we are poised for a repetition of 2017 scenario hapana kwatiri kuenda tinomba itendeerera panzvimbo imwe chete asi yakatora ndechekuti nyaya yaanoda kudzinganyira dai 2013 mukoma Jonga aisi nyaya yeZANU-PF iyi inyaya yenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vakaendeswa kureferendum 2013 kuvhotera bumbiro idzvaro ratinaro iyi tikawirira vanhu toita kuti izvi zviri mukonsero hatiri kuda so haisi nyaya yeZANU-PF inyaya yekumira kwamaprinciples edu sevanhu sevana veZimbabwe kuti aiwa zvatakawirira muconstitution ngazvihambe zviripo zvehondo dzavo vachazoita havo but pari zvino isiso vana veZimbabwe fokasi yedu iri paconstitution hatigoni kuchinja constitution kuti tibhenefite munhu mumwe
tizwe kuna vatongogara vatongogara
musangano medu makatama zvagara musha musha ite benzi musha wake wanotengereka sanzwa zvatere bindisaura vamuchanga vanovamutaurire bato vachiti tafuno sora soropoda akaitwa nawagezi azokuenda wachitaura pamatande mutande kuti iwo havasi kuwirirana ne2030 vachava kuti vamunangaga ngavaende inoratidza kuti havasi kuremekedza umbire mutemo rezanupf kune makomitis anoitwa macentral committee ndiko kwavanofanira kutaura nyaya dzavo ikoko kana vari munhu wezanupf takanga tiri kubulawayo kati vazvizomisheni yena ekutendiseti vageza vaiyepo vaifana kubuda vachitaura vachipopota paconference yakaita ipapo saka zvinonge ratidza kuti munhu asingaziwe zvinodiwa nezanupf.
Vakurawone pane vari kutoramba nyaya yereferendum kuti kana bumbiro remutemo ravandudzwa harifaniri kuenda kuvanhu kureferendum yamuri kutaura iyi munoti
no zvinonetsa kana ukange wajoina zanupf mukoma Jonga ndakambokuudzai kuti unoenda kunge wajoina zvigure hausakwanisi kushandisa dzako wega unomira kuudzikwa zvokutaura vese vanozviziva kuti bumbiro remutemo kuti rivandudzwe especially that section inobati inde kureferendum nekuti chinhu chikuru izvi is a very critical section ebumbiro remutemo inofanira kuti iwiriranwe nevana vezimbabwe nechekutanga chechipiri vanhu vezanupf vakaita mistake kufunga chekuti they own the constitution and they think kuti ndo vakufanira kudecidira vana vese vezimbabwe kuti ngadzose vamunangagwa handizvo.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, nyaya yekurambwa kwereferendum kana bumbiro remutemo ravandudzwa hakusi kutyora here kodzero dzevana vezimbabwe?
Kana bumbiro remutemo richibvumidza kuti kune mamwe maprovisions anokwanisa kuchinjwa pasina kuendwa kureferendum zvinoreva kuti hapana kutyorwa kwemutemo kana pari sepanotikana pazvichingwa constitution apasaspendwa maelection panofanira kuendwa kureferendum ndisaka magweta ari kwezvinhu kwokuten vanongononongedza kuti section yakati yeconstitution ikuti zvanikuta zvii maparlamendi anenzedu anozvikoseka vanhu vanokwanisa kungotisaspenda maelections kana vabvumirana korega kuendwa pareferendum.
Vakuraone
ndiva kuudza mukoma ava kuti aiwa zvei kana ini mangoti ngatiwedzere kusvika 2030 matoresa kuchenjenika because bumbiro remutemo rinoti 5 years kana mauda kukumbira kuti ngatiwedze pa 2030 that's an extension ye term yemunhu which is not allowed by the constitution ino inonzi ngatiende kureferendum asi kuti vanoziva havo kuti vakaenda kureferendum vanondoziwa nokuti ivo maungu zanupf mune vazhinji 98% vanhu vanozembeza havadi term extension that's why vakaenda kuvavhoida kuenda kureferendum. Masa wangu pesira ndiye kuudza vana vezimbabwe mukoma Jonga kuti nhau ya 2030 uti wave zanupf haisi nhau yavo yezanupf kana iyo vane hondo dzavo tavasiyira hondo dzavo zanupf they don't own this country munangagwa don't own this country kana temu yake yapera anofanira kubva kupinde mumwe.
Vatongogara tipende chirongwa shoko ramungasiyira vana vezimbabwe
vanira kutira vana vezimbabwe ndiye kuti zanupf ine kugatikana nine runyararo nyaya ye2030 inyaya ichati yasvika kana kuparamendi ichiri nyaya ndiri kutaura kuzanupf avo vari kutaurawo vari kune mamwe mapato vari kungohakira nyaya ichiri mumba hapana kana government gazeti yati yaitwa kungohakira hakirawo kunongotikoo sevanhu vasisina baba sevanhu vasisina mutungamiriri sevanhu vamupolitical wilderness sevanhu vasina genesi. Thank you.
Regai ndipe vakuraone mukana wekupindura. Vakuraone,
that's being shallow and myopic mukoma Jonga. You don't need a political party kuti uzive kuti constitution yezimbabwe inoti kudini. You don't need a political party kuti uzive kuti vamunakanzwa tema yavo yapera. Haudi party kuti uzive izvozvo.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGodfrey Kuraone vari parunare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki yezanupf vaSnowball Tongogara vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti zvakakosha kuti ruzhinji rwenyika yavo rurambe ruchirumbidza Mwari. Vataura izvi pazuva rekuremekedza remunamato kana kuti National Day of Prayer pamusangano waitirwa kudare guru reUS Congress. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 namufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army kuNew York.
President Trump vari kunangana uye vanenge vari kutevedza mazwi avo avakapromisa kuruzhinji rweAmerica kuti toda kuti tidzorere chitendero muupenyu hwevanhu vemuAmerica. Ndizvi mazwi ataura muNational Prayer Day today ndeyekuti chitendero chechikristu ndo musimboti weupenyu weAmerica. So arikungoita sezvaakataura ndo zvaarikuita.
Munoona zvichizotambirwa sei nevagari vemuAmerica umo? Tinoona kuti mune zvitendero zvakasiyana siyana.
Ndinofunga kuti vazhinji vachazvitambira nokuti sekuziva kwamunoita chitendero chechikristu chinounza rudo, kuyanana nekubatsirana. Zvinoita kuti even vakawanda vasarambe vachiita zvinhu zvouori, zvokuda kuurayana, zvokutukana. So vazhinji even mamoslems vamwe vechitendero vachazvigamuchira, but chero zvisingazoforswe kuti ivo vanofanira kutotendera, vanofanira kuva makristu. I think vazhinji kufunga kwavo vazhinji vachazvigamuchira, nokuti vazhinji kuvhotera kwakaita Trump vakanga vakuti nyika yakuenda kumawere, uori hwanyanya, usatanisti hwanyanya muAmerica, chikristu chabviswa muzvikoro, mabhaibheri achabvumirwa kuva munzvimbo aimbori kudhara. Saka vakamuvhotera Trump vachifunga pamusoro penyaya iyoyo.
Zvii zvamuri kuita imi sevafundisi munguva ino, apo tiri kuona kuti hurumende yavapo muAmerica iri kuramba ichikurudzira vanhu kuti vaite zvechitendero?
Tinoramba tichingonamata uye tichikudziridza, nokuti isu sevana vamwari tinoziva kuti anenge aiswa pamberi pako semutungamiri wako ndiye mutungamiri wako. Inenge uchiti Mwari ndovazvibvumira kuti zviite izvozvo, and zvikuru sei kana ari kunyanya kubatsira zvinhu zvechikristu. Isusu tinoda zvinhu zvamwari. Kana achitipa mukana wokuti tiite chitendero chedu, tichibatsira vanhu, tichipadzira vanhu, tichiyamura vanhu, vana vezvikoro vatinoshanda, vanhu vanofara kazvo.
Mufundisi wekereke yeSalvation Army kuNew York vachakangwenya vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York makare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hallo paStudio 7, hallo paStudio 7. Ndiri kuti kurwisana kuri kuitika muZANU-PF umu. Nyaya yekuda kudya zvakanyanya, ngativasei vakadaro, ngatisapindire. Kana even munangagwa kushira pachigaro, ngatimbosiyai zvakadaro. Zvichanetsana zvega, ndo mviromviro dzacho. Ko 2017 ndaizombozera kuti zvichadaro, ngatisiyei zvakadaro, ngatisapindire vana veZimbabwe, ngatisiyei vakadaro zvavari kuda, ngatisiyei vaiti. Mwari harisi benzi, anoziva, anombopa nguva.
Makadi paStudio 7 apo. Iniwo ndokutanga kwakunda kwaStudio 7 chikubiro changu chokuti audio yangu idzikwewo. Tsvagawo masponsors anotora vanta zvekumhanya kunana America ikoko. Tiri kumhanya malong distance, asi kuno hakuna mukana, kuno hakuna mukana. Chikatiudza mutano vanhu musiva midha vapinduri. Aiwa, kana unondibata kwagutu ndo kwandinobva, asi unondimbokeke ndo kwamutare.
Masira seva jonga kandimiri nevamwe vose vashamarari, ndokumbirawo zvekuti mundudzirozve vazininga kuti vamboitawo hurukuro nemuimbi ainzi Admire Kasenga. Akashayika ndinozviziva, asi ndokumbirawo kuti munditsvagirewo kuti hakunawo here akasara nenhaka yababa vake, nokuti vaiva nemusambo wesungura waindinakidza, waidakadza munhu wese. Zvechokwadi, ndatenda hangu kana mukandi itiravo izvi.
Iwewe mutsvangwa, ikona kutyisidzira vageza. Vageza zvavari kutaura iraiti yavo kuti vazvitaure izvozvo. Ndingangoti nguva yese ndo zvinhu zvataedza kutaura kuti Munangagwa asiri raiti. Tingatoti Mugabe anga ari far much better than Munangagwa. Mugabe aripo hatina kumboona mashopu achiita zvaaita izvizvi, zvekuti mashopu anovhara, zvinhu zvese zvamira iko, zvinhu hapanichi kufamba. Tiri kungofamba muZimbabwe izvizvi zuva roga, ndoriri kufamba. Saka zvinhu zvotaura navageza, zvinhu zvatakagara tichitaura kara, sanga vasati vazvionawo, noti vanga vasati vasvinura, iko zvino vasvinura vakuzvionawo. Saka iwo mutsvangwa, hakuna kutyisidzira munhu.
Aiwa, tinotenda vakwanisa kutumira mashoko kuno kuStudio 7. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na8 PM. Apo tiri kutaura nezvemadzimai anorarama nekutengesa zvinhu mugwagwa. Anoti kutorerwa zvinhu kuri kuitwa kwavari kuitwa nezimura nekanzuru kwave kuvakanganisa basa ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndino wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dze isiNdebele.
Sokuisikati.